Munzvimbo zhinji munyika kusanganisira muguta reHarare changa chiri chipatapata nhasi mangwanani vana vachienda kuzvikoro. Vamwe vadiki vari kutanga ECDA ndivo vanga vachikwetsura mhere vasingadi kusiyiwa muzvikoro nevabereki vavo. Kutanga zvayo kutore yekudzidza iyi, asi munyori werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti varairidzi vari kuenda kubasa vaine bundu pamoyo.
Hurumende ngairangarire kuti ikaneglecta teacher, yaneglecta nyika. Teacher ngatambire mari inokwana, teacher ngapuwe kodzero dzake, teacher ngakwanisa kugara mumba maanokwanisa kubhadhara rendi, anokwanisa kuendesa vana vake kuchikoro, anokwanisa kuzviendesa kuchipatara. Iye zvinezvi varairidzi vakawanda havagoni kurarama.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reZimbabwe Rural Teachers Union vaGibson Mushangu vati zvinhu zvakatonyanya kuomera nhengo dzesangano ravo.
Hazvisi zvose zvichongotarisa kuti hurumende ngaitipe mari, asi ine zvakawanda zvinogona kutiita nokutitenda nokutikurudziravo kuti tigoramba tichibata basa redu. Kuvapa kana mabhazi anovatakurawo kupera kwemwedzi chavo vari mumaruwa vachienda kunotenga zvinhu zvetinotenda, kutipawo minda yekurima, kutipawo kunyangwe isusu zvekushandisa pakurimisa sezvinongoitwa ruzhinji rwenyika sezvo tirimo mumaruwa.
Asi gurukota rezvidzidzo zveprimary nesekondari vatonderai moyo vanoti varairidzi vachaenda kubasa nenzira inotarisirwa sezvo pasina sangano rinovamirira rakanyorera bazi ravo richizivisa kuti havasi kuzoenda kumishando yavo.
Varairidzi vangadaro vanga vaine zvitsutsumo zvavanazvo, asi hatisati tambonyorerwa navo kuti vati havasi kuuya kubasa, vese vari kuti vari kutanga basa.
Vamoyo vaenderera mberi vachiti vachatorera matano vadzidzisi vanoita maextra lessons muzvikoro.
Mutemo unorambidza kuti murairidzi atore uro akumbire vabereki vevana mari dzemaextra lessons. Saka tiri kuti isusu tine mutemo watinawo kuranga nhubu idzodzo. Tinoda zvakare kukurudzira kuti vanhu vaende kunoripota kumapurisa, ngavaende kunoripota kana kuzaki Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuine vanhu vanodzingava nechikoro.
Asi masangano anomirira vadzidzisi anoti hurumende iri kutadza kugadzirisa chaita kuti musoro uteme pakuda kutonga nedemo panyaya yemaextra lessons. Masangano aya anoti kana mihoro yavo ikawedzerwa havamboswere vachiita zvemaextra lessons izvi. Mubereki wemunzvimbo yeushe wokunze muHarare ane vana vaviri vari kuendawo kuchikoro vaShame Kanguni vanoti gadziriro yekuti vana vaende kuchikoro yanga yakavaomera.
Takangokurawo tichinzi education for all, but enezvi zvachinja yasurvival of the fittest. Haugone kuendesa mwana kuchikoro, zviri kupinda muhombodo nezvati kutarisira kuti vana ukwanise kumuendesa kuchikoro hazvichaenderana. Yatsurona nungu mwena mumwe chete abayiwa ngaabude.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzedzidzo uye vari mukuru wesangano reFriends of Education Africa vaMoses Mbimbi vanoti zvakakosha kuti paite mubatira pamwe pakutsigira kudzidza kutsva kweheritage based curriculum kwakaparurwa nehurumende.
Inyaya yeheritage based learning inotibatsira kuti vana vedu vanokwanisa kunzwisisa mumwe nemumwe sedunga munhu kwaakarerekera, kwaanogona kunyatsokubata muzvidzidzo zvake, kuti anogona zvokunyanyoverenga achipfuurira mberi nezvidzidzo zvake kana kuti anokwanisa kunge achiita mabasa emaoko anounza pundutso muupenyu hwake semunhu uyezve senyika.
Hurumende yeZimbabwe inoti hakuna mwana anofanira kudzingwa chikoro nekuda kwekutadza kubhadhara mari yedzidzo. Inotiwo zvikoro hazvifaniri kumanikidza vabereki kubhadhara mari dzedzidzo nemari yekunze chete kana kuvambunyikidza kuti vatenge mayunifomu pazvikoro chete. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.